Wongu taku ziwa iko shina kutukune vashandi vanenge gumi wakanga bari ku MDC waka zingwa basa ku MDC koko waka kuenda ku Prime Minister's Office asi vashandi ava waka tanda ni kwa basa nana Tendai Biti nana Mangoma waka zama kutaurirana nana Tendai Biti wao kuti watu we mari yao vatangira ivanga vasinei nezve vashandi saka vashandi ivavo vakabva vadzingwa vakanyima mari yavo vabiti vakaenda kukoti vachida kumirira bato redu remtc uyezve vachida kuzvimirira ivo pachavo asi pavakabuda mumtc vakabva vatora mafaira iwayo vakanotaurira vanhu kutimaya zvakare kuti vamhangare nyaya yavo vanotora midziyo yemtc asi vashandi ava vakaramba saka nyaya iripo ndeyekuti isu semtc hatimbodi kuona kuti kune vashandi vasingabhadharwi mari yavo saka pari zvino tiri mushishi yekuti tione kuti kana vashandi ava vaine mari dzavo dzisina kubhadharwa nana Tendai Biti vange vachibhadharwa asi vabvuma kuti havasi kuzotora midziyo yemdc nekuti mdc haisiri iyo ine chikwereti navo vane chikwereti navo ndevana Tendai Biti
nguva iyoyo vaviri vakanga vakamirira mdc chii chinozoita kuti mdc isawanikwa ine mhosva nhasi
chakaitika ndechokuti vashandi ava vadzingwa nana Tendai Biti pamwe chete nana Mangoma vatangirai vakazokwanisa kuti vashandi vavanoshanda kuprime minister's office vari vashandi vehurumende ikoko vakabhadharwa hakuna chichembo chiriko hapana chakakanganisika chiripo saka nyaya iripo ndeyekuti vashandi ava havana chipomerwa chavainacho kuna vatsvangirai
saka munotarisira kuvapa mari dzavo idziriini sebato zvamati imi hakuna mudziyo iri kutorwa
nyaya iripo ndeyekuti tichinge taona kuti mari dzavo dzakamira sei uyezve tichinge tapiwa mafairas acho kubva kuna na Tendai Biti ndo patinoona kuti bato redu rine chikwereti navo here asi mutemo wedu ndeyekuti kana paine mushandi asina kubhadharwa tinoda kubhadhara mushandi iyeye tozopedzerana nana Tendai Biti asi tagadzisa vashandi ava nekuti vanhu vane dzimhuri dzavo vane vana vavo vanenge vachiendawo kuchikoro tatofanira kupanzwisisa ipapo kana vakakanganisirwa vakakanganisirwa asi tina kuti tivabatsire chatiri kuramba ndechekuti vatsvangirai vane chekuita nazvo asi magweta evashandi ivava nesu tiri kuvirirana kuti vanhu ava vakakanganisirwa nana Tendai Biti havana mao yavakatorerwa kana kuti yavakakanganisirwa navatsvangirai.